Vachitaura pavakashanyira dhamu rekariba nemusi wechina gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakati hurumende dzeZimbabwe neZambia dzinoda kuti basa rekuvandudzwa kwedhamu iri ripedzwe mukutanga kwa2025 sezvakatarwa uye basa iri riitwe nemazvo.
Kugadzirisa planch pool kopa 84% kuti kupere uye tine chivimbo kuti vari kuita basa vachakurumidza. Kuvandudzwa uku kwanonoka, saka tiri kutarisira kuti basa iri ripere panguva dzakatarwa.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto amai Gloria Magombo vati kuvandudzwa uku kuchabatsira kugaiwa kwemagetsi akawanda pamwe nekuona kuti bridge repadhamu iri harichina njodzi.
Kana taimprove the safety of our dam and also we have improved the operation yemagetsi edu ndezvekuti this whole infrastructure a dam a bridge inova ya last for another 50 years to come before we can even do any other major work.
Boka rinoona nezvekuchengetedzwa kwedhamu iri nekuvapo kwemvura reZambezi Water Authority iro rine vanhu vekuZimbabwe neZambia rinoti dhamu rekariba rinogaya magetsi anosvika mamegawati zviuru zviviri nezana kana kuti 2130 megawatts ayo anoshandiswa nenyika mbiri idzi. Mukuru anoona nezvekuvandudzwa nekuchengetedza dhamu iri ari pasi peZambezi Water Authority Engineer Stembikosi Zwelivanze Muhlanga vati basa riri kufamba zvakanaka uye tarisiro yavo ndeyekuti vapedze basa iri muna 2025 sezviri kutarisirwa.
Anga chaitika chiri kukonzerwa nechimwe chirwere checoncrete chinonzi alkali aggregate reaction inokonzera kuti masimbi aya atiri kutoreplace manje ndiwo abva abhenda. Problem yatiri kugasirisa yanga ichiita kuti tisava neshuwa kuti dhamu richakwanisa kuita zvinofanira kuti riite zvekutipa magetsi.
Dhamu rekariba iri riri kuvandudzwa nemari yekuamerica inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 294 million United States dollars uye sangano reEuropean Union kana kuti EU ndo rakabatsira nyika nemari yakawanda. Mumiririri weEU muZimbabwe vaJobs von Kechman vati sangano ravo rakaona zvakakodzera kubatsira kuvandudza dhamu iri senzira yekudzivirira ndufu dzaizokonzerwa nekuondomoka kwedhamu iri uye magetsi aizorasikirwa neZimbabwe.
Kana dhamu iri rikadirika hazvirevi kukanganisa kukwaniswa kwemagetsi chete asi vanhu vanodarika 500,000 vanofa uye vanhu 3 million vanokanganiswa mararamiro avo.
Vamwe vari kubatsira Zimbabwe neZambia nemari yekugadzirisa dhamu iri vanosanganisira World Bank, SIDA nebhanga reAfrican Development Bank. Dhamu iri rakavakwa muRwizi Zambezi kubva muna 1957 kusvika muna 1959 uye rinotakura mvura ine uwandu hunosvika 181 billion cubic meters. Ndakamirira Studio 7 kukariba ndini Rutendo Mawere.